ndinganzwa pre-statement yaitwa na-secretary for legal affairs we-TAP vatinamasi vachitaura kudaro vachiti ndo zvakabuda mudare guru rezanupf repolitibiro nova iyo secretariat yecentral committee yezanupf ndokwa zvakabuda nezuro ikoko so tatozvinzwawo saka tinozvitambira zvakadaro
asi manga mapuwawo here mukana wekuti divi renyu ringe richinzwi kwawo makadaidzwa here kumusangano
hapana kuzvichenura nechikonzero chekuti marecommendation handidi ekunzi inenge nditwo expelled akaitwa neprovince right the same province inavana mafimirembwa navana pfundukwa vedisciplinary ndo the same vanhu vakandinyorera prohibition right ndo the same vanhu vakandideza kuhearing handina kuenda kuhearing nereason yekuti mupurisa andisunga asiri anonditonga today iri kunzi kune munhu anonzi kafa here ari kunzi ari kusamonwa kuya kunzi ari kuhedquarters kuzopindura nyaya dzake wethought kuti ndo zvavatatiitawo isusu handii but havana kudaro vangotambira marecommendations eprovince the same province iyo yaida kunditi indisunge yobva yanditonga nyaya yangu kuendesa kutrial vobva vandipa judgment ndo the same province yandakakwikwidzana nayo 2021 pamaprovincial election handidi ndo chimwe chinhu chinofanira kuti chizikanwe ichocho handidi saka zvedownfall yangu ka it was long overdue kwavari ndo yaaitonamatira 2047
saka imi muchakwikwidza here kudzingwa kwamaitwa uku ku muzinda webato
kwete aiwa kwete vakuru vedu kana vataura katinoteerera kaizvo
ko iyo nyaya yekuti imimi manga muchiramba kuti mutungamiri wenyika nebato aenderere mberi kusvika muna 2030
no mukati imimi ndanga ndichiramba muri kutotadza kutaura imini ndini munhu ndaachitomira nemashoko apuresident purezidendi ndine mavhidhiyo avo anopfuura 7 vachiramba nyaya yeextension of term vachiramba nyaya yethird term